vachitaura nhasi pamarinda emagamba anosvika makumi matanhatu nevatatu muchinhoyi hama yerimwe remagamba manomwe akafa pahondo yemuchinhoyi vachristopher chatambudza muzvari flora chatambudza vachema chema kuti havana chavakawana muzvari chatambudza vati mhuri yavo igere kumhondoro kusingarimike zvakanaka nekuda kwejecha
handizoti pano akaita efoti yacho here zvimwe kuti zvine zviri zvokunyatsoziva kuti tofambisa senyayani haana mhuri yaakasiya akangosiya hama iye ndinongosvika semhuri yekwachatambudza sezvo variyo vane hamawo yakakwanisawo kusunungura nyika ino handizi vanofanira kungowanawo magariro akanakawo kuti vawanisewo nzvimbo dzekugara kana kuri kuminda vopewo minda nekuti aithink nzvimbo yavagera vanhu vachitambudzaka inzvimbo ine jecha
ehe vati vakaziva nezvekufa kwakristopher munhetsenyuro pamwe nekuzviverengera mumapepanhau asi pasina kana munhu akauya kwavari
vanhu vakawanda vakatozoziva kufa kwake vaakunzwa mazita kuno kuhondo yatopera
imwe hama yerimwe gamba vaatsa maramba amai besi njodzi vanova muzukuru wegamba iri vanoti kunyange vachigara muchinhoyi havasi kurangarirwa nehurumende
asi tiri kutinesa ndechekuti isusu vazukuru ana ava maramba neni wacho besi najoseph tinogara munomu hatisi kurangarirwa nechinhoyi kuti tina sekuru vakaitawo basa hombe kuno ini ndakazofara ndichiona apa maramba akanyorwa kunzi apa maramba sii but vanhu vacho tiri munomu yekwamaramba nevamwe vari kumuta vanofana neni muzukuru njodzi hatisi kuonekwa najoseph njodzi haana kana munda haana kana chainacho
amai njodzi vanoti kunyange vamaramba vakaenda kuhondo vasati varoora mhuri yavo inofanirwa kuyamurwa nekupinzwa mabasa muhurumende uye kuwaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa
kuti vana vedu vendo kana kunesi kana kuteaching kana zvimwe zvinhu zvehurumende hatisi kutariswa asi varipo vanokodzera joseph njodzi ane vana vanofanira kuti vabatsirwa iko kwamaramba kune vana vanofanira kuti vabatsirwa vadai kusvika ukasvika kumaasi joseph boko boko hatina kunotondira nehanga yakatira muno kotedzere kwamaramba hatiitike aekwatipenda kunesi tine vana vanofanira kuenda kunesi vati havaenda svaka vane munhu vari kuvengekedza pano vatizwatinzi apa maramba vakada kusumuka mukamba kuti vanhu vanorangarira vapa maramba
vachipa divi ravo mukuru wevambove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vacornelius muoni vati tiri kunetsa ndechekuti magamba manomwe aya haana magwaro akanyorwa kuti vakapiwa chiremerera chekuve magamba enyika vamuoni vanoti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakazivisa kuti vanomwe ava vave magamba pamusangano wevechidiki wakaitirwa muchinhoyi asi hazvina mapepa sezvinotarisirwa pamutemo
nuclear declaration yakaitwa navamugabe muna 2017 I think yaitwa declaration that page yakadiyakaonly we don't have at the moment ipropa pepa yakauya but we are now following up on the declaration kuti iti release baiti iuye then we have them as national hero
asi mumwe wevaive chimbwido munguva yehondo muzvari constance mukandiwa vati pavakabatsira muhondo vainge vasingatarisire kuzopiwa mari nekudaro vanoti vanogutsikana nekuwana rusununguko ruzere muzvari mukandiwa vati havo zvinhu zvikazonaka munyaya dzezveupfumi vanogona kuzotendwa asi haisi nyaya hombe
tiri kumara zvakanyanya tichirangarira vana mulema vataiva navo munguva yehondo kuona vachiremekedzwa mukati menyika ino isusu tiri vana vanoziva kuti baba vedu kana vasina hazvigone kurasa mbereko tinoziva kuti vachawana gore ravachawana baba vedu vachaziva kuti kune vana vavakasanda navo munguva yehondo tiri kuziva kuti vachatirangarira zvakanyanya
hondo yepachinhoyi kana kuti chinhoyi battle yakarwiwa musi wa28 kubvumbi 1966 yakabva yavanhanga nyaya yekurwisa hurumende yeudzvanyiriri yaian douglas smith nezvombo magamba manomwe aya akapinda murudhinja achibva nekuzambia vakashaya ava vanosanganisira vachatambudza vamaramba vasimon chimbudza vanathan charumuka vagodwin manyerenyere vaefrem shenjere navadavid guzuzu vatungamiri venyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachagadzirisa nzvimbo iyi kuti ive chiremerera nekuisa dombo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.